vatanga kutambira ngevebazi rehelpi uyezve nemaarmed forces muzimbabwe asi mari iyi inoshungurudza chokutanga ndechekuti haisi purodhakti yenegotiation iprodhakti yeone armed banditry unilateral offer necabinet so itendensi yokungopa pasina nhaurirano haienderani nemaconditions of service nemalabor regulation saka tiri kuona kumbunyikidzwa kwekodzero dzavashandi chatinoona chekuti hurumende yaita mateya kuti yakungopusha down the throat yevarayiridzi navamwe vashandi zvainofunga kuti zvakanaka izvo zvisingaenderani namalabor regulations emunyika pamwe chete nepasirei
asika vamwe vanga vachitaurirana nehurumende vari kutiwo ka atsunya arwa
hapana kutsunya because tinozviziva kuti kubva muna January February kusvika wa14 March hurumende yaitiza nhaurirano nevashandi kwakuzongodanawo vamwe vashandi musi wa14 March kunovapa zvainofunga hatisizo haisiyo procedure inoita chokutanga musangano wokutanga unoexchange anonzi maposition papers wechipiri wodiscasa maposition papers wechitatu woricha agreement kakuti inonzi deadlock tazvipisa deadlock torifeya kunonzi arbitration saka hazvina kufamba nemwero wamalabor regulations
saka imi muri kurongwawo kuita sei Dr. Joe
pari zvino tiri kukonsulta mamembers vedu varayiridzi vari kuramba mari idzi kuti hazibuti mukombe
tiri kunzwawo kuti hurumende inenge yanga ichitiwo ka yakaremerwa
iso hationeke kuti hurumende yakaremerwa zimbabwe ina ma-66 productive minerals tikatengesa maminerals vedu mune zvakanaka pane mari yakawanda inouya muhurumende chanesa ndechekuti kune varefu vanodya zvevapfupi nokureba